Sangano re election resource center muno muZimbabwe ndorimwere masangano ari kunyoshanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzinechekuita nesarudzo uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetseka nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections saka tinonzwa kurwadzikana tinosuwa kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yezimbabwe tisununguke kunge mapurisa akanyatsa kutipa udzamu hwekuti seiko vamisa chirongwa ichi tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa mapurisa akapa permission iyoyo saka tichinzwa kuti purogiramu yazomiswa tinokwanisa kunzwisisa zvinogutsa
zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota
kurambudza kwaita veERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chii change chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira patichange tave nemaelection muzimbabwe tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO amendment bill uyo uri kutaurwa nezvavo mutemo uyu unenge uchitaura zvakawanda wanda zvekuti masangano anga ari matrust oregista sei kuita PVO izvi zvinoita kuti tiite kakutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwewo masangano
iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana
sekuona kwangu kana tichikurudzira vechidiki vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichiita kwavari vanhu vanoda kusara vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana inyaya yekuti vechidiki vanonyashandisa yatinoti peer pressure kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachisara ndopavanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudziro yekuti vanorejista kuvhota izvi tazviona from experience tingati kubvira zvaita maelections ini panotanga kuitawo maelections ndisangana neplatform for youth and community development kubvira mugore 2008 vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana mavatora kuti vanotamba bhora vanotora kuti pane makonsati vanosanganisa yatingati edutainment apa vari kufara apa vari kupihwa manzwi.